hurumende dzematunhu ndo dzakatanga kuona kusanduka kana kuti chirwere ichi zvazvoita kuti task force kana kuti chikwata kana boka riri kutungamirira kurwisa kwecovid 19 muno muamerica kuti vataure kana kuti vape yambiro kana chiziviso kunyika yese kuti taakuona zvimwe zvisinganzwisisike. Tiri kuona kuti vana vadiki vanga vachizikanwa kuti vana vadiki vashoma vari kufa nechirwere checovid 19. Vazhinji vana vanorwara vanobatwa nechirwere ichi havaratidze kurwara kana kuti vanenge vasina masigns and symptoms. Kunyange vanoita masigns and symptoms vazhinji vavo vari kukurumidza kupora vona rama.
Chave kuonekwa pavana vadiki iko zvino chii?
Kwapera mavhiki akati wandei taakuona kuti vana vadiki especially mainfants vacheche nevanhu vati kurei makids vaakutanga kuzvimba kumhendekedzo kwetsinga zvinofanana nechimwe chirwere chagara chichizikanwa inonzi Kawasaki disease kana kuti Kawasaki syndrome.
Kawasaki syndrome iyi ndiyei Dr. Gundi? Mukatitaurirawo zvishomanana pamusoro payo musati maenderera mberi.
Hongu, ichi Kawasaki syndrome chirwere chakada kuita serashi chinowanikwa muvana vadiki. Chine mastages akata matatu. Chinozvimbisa tsinga nhete dzekumakumbo. Vamwe vana vanoita muviri wese asi kunyanya dzekumakumbo nekuzvigunwe. Votanga kufunuka ganda reikoko. Ndiyo Kawasaki iyoyo. Muchirungu tingati chinokonzera inonzi vasculitis kana kuti inflammation yemamedial nemasmall vessels. Zvinoafekta zvakare mambabvu atinoti lymphatic system yemwana neganda nemamucous membrane kana mukanwa mukati memukanwa zvekare tinogona kuona Kawasaki disease iyoye. Saka Kawasaki disease chirwere chagara chichitozikanwa kuti chiriko asi chirwere chisingangoitiki nguva dzese. It's a very rare disease. Inogara zvayo kwemazuva mashoma anoona sometimes in 2 weeks but chirwere chinorapika chagara chiriko. But zvatiri kuona iye zvino izvi kuvana vadiki vanenge vapora kubva mucovid 19 taakuona kuti vana ivavo vakuita kuzvimba ikoku kwakada kufanana neKawasaki disease but it's not really Kawasaki yacho. Saka pari zvino hapasati pava neungwaru kana kusine ruzivo rwakakwana kuti tinyatsokunzwisisa kuti ukama huripo hwecovid 19 neKawasaki huri papi.
Pane zera here revana vari kuratidza zvamuri kutsanangura izvi kana kuti vana vese zvavo?
Kuna vana vane mazera ari pasi pemakore mashanu kana kuti vanosvika makore mashanu ndo vazhinji vari kupresenta nekuzvimba nekuputika kana kuti kufunuka kwekuzvigunwe uku kwechirwere icho chichi. Saka kupindura mubvunzo wenyu, vana vacheche cheche kusvika tingati kubva kuzero kusvika pa5 years ndo vana vatiri kuona vari kuratidza iko kufunuka nekuzvimba uku.
Tataura pamusoro petask force yekuwhite house inoona nezvechirwere checoronavirus, yambiro yairi kupa ndiye kuti
task force yenyika inotarisira kurwisana nechirwere ichi iri kupa yambiro nechiziviso kuhurumende dzese dzematunhu nehurumende yenyika yese uye kubazi rezvedzidzo kuti izvi zviri kuitwa nehurumende zvekuti ngatikurumidzei kuvhura makambani uye kuti vana vadzokere kuchikoro zvine dambudziko rekuti chekutanga vana ava kunyange vakange vapora kubva kucovid 19 nokuda kwechirwere chaakuuya ichi tinogona kudzokera kumashure mukurwisana necovid 19 nokuti vana ivavo vanogona kuzonorwara nechirwere ichochi.
Izvi zviri kuitika kuvana zviri kuitika muamerica mega here kana kuti zviri kuitika kunyika dzese dzine coronavirus?
Taakuona kuti kubritain zvaakutanga kuonekwawo zvakare asi kune dzimwe nyika China semuenzaniso hatisi kuona uwandu hwevana vari kuziva nechirwere ichocho. South Korea hatisi kuonawo zvakare uwandu ihwohwo. Hapana ari kuziva kuti sei zvakamira zvakadaro. Kune mamwe mativi epasi rese kungava kuna Africa kuyezi ya kana kumobesa hakuna kuno kujinji kwa tuku nduwa shikare kuti wana wali kutadambu tukuri mweche teroro saka pale zaka uwanda shatisa taziwa mechi nguweleji zikuti tikada kumanyira kuti ngati vurei tuzukere tinogona kuwirwa nedambu zikora kakurisi sa kufura lati naro Amerika ikatugwa dama kuwira pasi chaiko ndo ya ndio yeliku kiwai